Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 8/2021. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru head office nemamwe matare edzimosva mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases. Kuvharwa kwematare edzimosva aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo mairirana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi tisarambe chichipararira.
Matare edzimosva akawanda anovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Pano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo. Takauya pano musi wemuvhuro timirawo mulaini asi mari vanongotiri kupa vanhu vashoma. Wodzokazve nhasi chipiri hatina kupuwa mari, tadzimodzokazve mangwana. Asi mangwana hatipuwi mari, tozopuwa mari yemene China. Vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu. Zviri kutirwadza, mari yetu fana kuipiwa tiwane kushandisa. Isusu takabva kure, hatina pekurara muno mutown, tiri kunetseka kurara mudondo, shaya mvura yekugeza, chekudya, nzara chaiyo. Tatambudzika.
Vanhu vakawanda vorara mutsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga kwamutare. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringidza goro ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekushanda kwematare yeJudicial Service Commission yazivisa nhasi nezvekuvharwa kwemahofisi ayo pamwe nemamwe matare edzimosva kwenguva diki nekuda kwedenda reCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mashoko avo kuvatori venhau, mutauriri weJudicial Services Commission, amai Constance Makoni Totlana, vati vachavhara mahofisi avo pamwe nemamwe matare edzimosva kwemazuva maviri kuitira kuti vakwanise kuchenesa nzvimbo idzi mushure mekubatwa kwevamwe vashandi nechirwere cheCOVID-19.
Tinoda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru head office nemamwe matare edzimosva mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases. Kuvharwa kwematare edzimosva aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo mairirana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi tisarambe chichipararira.
Amai Makoni vati matare gumi nemapfumba machavharwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Harare, Bulawayo, Chitungwiza, Shurugwi, Plumtree nedzimwewo.
Matare edzimosva ayo achange akavharwa mukati mezuva ranhasi neramangwana anosanganisira Harare Civil and Criminal Rotten Row Courts, Tredgold Court in Bulawayo, Gweru Criminal, Gwanda Civil ne Criminal Courts, Plumtree, Mutawatawa, Shurugwi, Chitungwiza, Goromonzi, Norton, Rusape, Chegutu, Inyati, Kadoma, Mbare, Nemutare, Civil and Criminal Courts. Tiroda kuzivisa zvakare ruzhinji rweZimbabwe kuti nyaya idzo dzaifana kunge dzichinzwika nhasi dzakuzonzwika musi weFriday apo tichange tazovhura, ende dzaifana kuzonzwikwa mangwana dzakuzonzwikwawo neMandi.
Gweta rinorwira kodzero vamarufu Mandevere vati kunyange hazvo zvekumbovharwa kwematare kuti apfapfaidzwe mushonga yekuuraya utachiona hweCOVID-19 kwakanaka, zvinoita kuti vanopomerwa mhosva vasatongwa mhosva dzavo nenguva yakakodzera. Vati upenyu hwevanhu ndohwakanyanya kukosha pazvose Nekudaro kana kumatare kune vabatwa neuchachiona kunofanirwa kutorwa matano ekuona kuti hapana mumwe munhu anotapurirwa chirwere cheCOVID-19.
Danho rapiwa neJudicial Service Commission rinova danho rakanaka zvikuru kuti kana chirwere chanyanya kupararira uye chichipararira nekumatare edzimhosva, zvakakosha kuti pambovharwa podirwa mushonga kuitira kuti chirwere chisafamba. Kumatare edzimhosva kunouya nekusangana vanhu vakawanda zvikuru vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka pakava ipo panotangira chirwere, chirwere chinopararira chichipinda munzvimbo dzose dzine vanhu vakawanda. Toziziva zvedu kuti vanhu vanofanirwa kunzi vatongwe mhosva nenguva, asi upenyu hwevanhu hwakanyanya kukosha kudarika kutongwa kwedzimhosva.
Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana manomwe gumi nevasere kana kuti 4718. Vanhu zviuru zvina nemakumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nacho kubva zvachatanga vava zana rezviuru nemakumi mana nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 145,632. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi masere navapfumbamwe kana kuti 3,896,589 vakanga vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 2,910,953. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yeCOVID-19 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vemudunhu reMashonaland West vanoti vave kutyira kuti mvura ichatadza kunaya zvakanaka gore rino, izvo zvichavhiringidza gohwo ravo. Asi vamwe vachitiwo vane tariro yekuti mvura ichanaya sezvo mwaka yashanduka mazuva ano. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimo wekumakonde vasvemugede vanoti mvura yanonoka kunaya gore rino zvichienzaniswa negore rapera, uye havaone mvura ichizonaya zvakanaka zvekuti vazadze matura sezvavakaita gore rapera. Mumwe murimo wekubhangeti vaTimothy Zvirongwe vanotiwo nekuda kwekushandukwa kwemamiriro ekunze kwave kuitika hazvichashamisa kuti mvura yave kunonoka kunaya. VaZvirongwe vanoti vane chirimbo chekuti mvura ichanaya zvakanaka uye vachakohwa zvakanaka.
Mvura inonoka kunaya zvitofaraakaita but tinone hope yekuti iri kuuya kange zibhanje rino ragara tiri pabhangeti apa ekokosimuwaita draut yanonaunaya but peri isusu mvura yekutibage ichitosvike ma5-6 times padryland tinoiwana pagore rega rega.
Mukuru weZimbabwe Pharmacy Union vaPaul Zakaria vanoti makore ano mvura yave kunonoka kunaya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Okay, yashanduka nekuda kwemamiriro ekunze kweclimate change neclimate variability. Zvazvoreva zvekuti makore mazhinji kuona kuti mvura yave kunonoka kubva.
VaZakaria vanokurudzira varimi kuti varime mbeu inokurumidza kuibva vachiti mwaka uchiripo. Mukuru weMeteorological Department kudivi rekurima kana kuti Agriculture Meteorologist vaBenjamin Kwenda vanoti mvura iri kunaya zvakasiyana makore ose, vachiti zvimwe zviri kukonzera izvi kushanduka kwemamiriro ekunze.
Chatingati chiri kuitika ndechekuti mukacherechedza gore negore kana kuti mwaka nemwaka manayiro anoita mvura anosiyana. Izvi mukacherechedza kunyange varimi chaivo vanokuziva kuti gore zuva ratakadyara gore rapera harisiro zuva ravanodyara gore rino, uye harisiro zuva ravanenge vakadyara gore repaseri kacho. Saka iyoyo muchirungu tinoiti climate variability. Asiwo zvakare zvafananawo nekuda kwokutiwo kuno nyayawo zvakare climate change iri kuitika. Patinenge tichitaura kuti no pane zvimwe zvinenge zvikushanduka like mashandu kushanduka kwemamirire kunze kana kuti ma trend atinenge tichiona.
Asi vakwenda vanoti varimi havafanirwe kutya sezvo nyika ichawana mvura yakawanda kubva svondo rinouya zvichienda mberi.
Nekuti pane zvatiri kuongorora isusu tiri kuona kuti mwaka wedu uri kuratidza kuti uchine mvura yakati wandei yatiri kutarisira. Zvikuru tichitanga kutarisira kana muri munzvimbo dzinara March East, March Central, kunyange Harare chaidzo, tiri kutarisira kuti mvura iyi inofanira kutanga kuwanikwa kana kuti inofanira kutanga kunaya iyi yakawanda musvondo rinotevera.
Vakwenda vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu dzinokurumidza kuibva nekuda kwepave nemwaka.
Izvezvi tichiri kwekutanga kwaDisemba, zvekuti tiri kuti kana mvura iyi ikatanga kunaya, chatinenge takurudzira varimi ndechekuti nekuda kwepakane pamazuva acho hazvisiri zvekunyanya kuchaisa mbeu dzinenge dzichitora nguva yakarebesa dzakaita kana sema7 series nechii, asi vanenge vakudzoka pambeu dzinonyanya kuita mamedium maturity variety.
Vakwenda vanotiwo michina yavo iri kuvaratidza kuti kune mvura yakawanda gore rino segore rapera. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Mashonaland West rimwe rematunhu matatu anosanganisira Mashonaland East neMashonaland Central ari pamberi mukuwanira Zimbabwe chikafu. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti matunhu matatu aya akavhiringwa nedambudziko rekuchaya mvura yakakwana, Zimbabwe inopinda munzara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda vari kutora mazuva akawanda pamwe nekurara vari pamabhanga vachida kuti vatore mari dzavo mumabhanga muguta reMutare. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipanya inotevera.
Vanhu ava vazhinji vavo vashandi vehurumende vanenge vabva kure, vamwe vari papenjeni. Vamwe vevanhu ava vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu vari pamutsetse vachirara panze pemabhanga aya. Mumwe wevanhu ava, amai Chipomubure, vanoti vakauya muguta nemusi wechishanu svondo rapfuura, asi kusvika nhasi havasati vapiwa mari nebhengi ravo. Amai ava vanoti vebhengi ravo vari kubatsira vanhu vashoma pazuva rega rega.
Nekuti hatipedzi svondo panapa kubva Friday last week up to now tiri pano chingorare panze pasina kana chiri kuri chetiri kupuhwa. Musevha kwawa kwaanhu ari kundosevha anhu shoma shoma, and this promotion inonge ichiitwa icho nekuti munopinda anhu kana 5 kana kuti 10 anopedze 3 hours ari 110 wechindosevhwa iwo. Saka ndozviri kuti rwadza hatisikuziya nekuti tichabva pano rini tinopuwa rini kuti mari yacho.
Mumwe wevave nemazuva akawanda vari maMutare vachirarawo panze, amai Tendai Chinaka, vanoti vari kutadza kutora mari yemudyandigere yemurume wavo uyo aive murwiri wehondo yerusununguko. Amai ava vanoti zviri kuvarwadza kutora nguva refu yakadai vachida kubatsirikana nemari yekutenga mishonga sezvo vari kurwara.
Tikushupika kubve Friday ndindori pano kuti ndibatsire ndotenga mapirizi kukliniki, havadi ba, vanotirambidza kuti hamupindi veipinze hama dzavo. Zvinorwadza izvozvo, handi wakati pemari kuti ipindemwo. Arume dai shanda imweka kuMozambiki nyamashi oti nyime mari kuti tisaitora, asi takaremara todo kuti tiishandise tione kurarama oti shungurudza zvakaoma.
Amai Evelyn Sigauke vanoti vane mwana mucheche wavanaye vachirara pachena naye, mwana uyu pasina chekudya kana mvura yekugeza sezvo vasina hama maMutare ingavabatsira nepekurara.
Tika pano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo, takauya pano musi wemuvhuro timirawo mulaini asi mari vanongoti kupa vanhu vashoma. Wodzokazve nhasi chipiri hatina kupuwa mari, zvanzi modzokazve mangwana, asi mangwana hatipuwi mari, tozopuwa mari mane china. Vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu. Zviri kutirwadza, mari yetu fana kuipiwa tiwane kushandisa. Isusu takabva kure, hatina pekurara muno mutaundi, tiri kunetseka kurara mudondo, shaya mvura yekugeza, chekudya nzara chaiyo, tatambudzika.
Studio 7 inokwanisa kunzwa divi revakuru vemabhanga kuti tinzwe kuti zvii zviri kukonzera kuti vanhu varare mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga. Asi mumwe mushandi werimwe bhanga uyu aramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumirwi kutaura nevatori venhau, audza Studio 7 nhasi kuti mabhanga haana kupiwa mari yekuAmerica inokwanirana neuwandu hwevanhu vakabhadharwa mabhonasi avo nemari dzemadhora ekuAmerica. Mushandi uyu aenderera mberi achiti vamwe vashandi vemapazi ehurumende yakaita semapurisa nemasoja vari kupiwa mari kutanga sezvo mabhanga akapiwa oda iyoyo nevakuru vemuhurumende. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Yashuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuKenya vanoti munhu anofungidzirwa kuti anga akazviteya nemabhambo aputitsa mabhambo aya ndokuzviuraya uye kuurayawo vamwe vanhu vaviri mudunhu reKisimu County iro riri pamuganhu neUganda. Mapurisa emuKenya anoti munhu uyu anga ari nhengo yechikwata chinopfurikidza mwero cheAlshabab icho chanetsa muSomalia umo mune muzinda wacho. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munyaya dzekudzirirwa kwenyika vaJake Sullivan vakaudza vatori venhau kuti vaBiden vakayambira zvakadzama muutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti America ichaisa zvirango zveupfumi panyika iyi kana ikapindira zvine chisimba muUkraine. Sangano renhau reReuters rinoti vaBiden navaPutin vakaita musangano padandemutande nezuro vachikurukura nemamiriro akaita zvinhu muUkraine zvichitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo nenyika iye. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro navatakawira kapikinyu vanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East. Vakapikinyu avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica vanoshanda nerimwe sangano rinobatsira varombo pasi rose. Pari zvino vari kushandawo zvakare nezvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinobatsira vari kumusha zviri pasi pesangano rinonzi Citizen Initiative. Vanoti chishuo chavo ndechekuona zvinhu zvichigadziriswa kumusha munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Uye vanotiwo vanoda kuona vana veZimbabwe vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vachiyanana nekushanda pamwe chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vajonga, muno muAmerica ndinobata ndiri menodzi International Development iyo inoita nezvekubatsira vanhu varombo munyika pasi rose. Ndiri kumushanda kashanda izvozvi zvemaNGO in International Development uye ndakaendawo kuUniversity yeZimbabwe kwandakaita undergraduate degree ndikaitawo masters ndiriko kuUniversity yeZimbabwe pachikomo.
Vateereri vangada kuziva kuti kuno kuAmerica makauya nebasa here kana kuti makauya muchiuya kuchikoro kunowedzera dzidzo yenyu?
Pandakauya kuno kuAmerica ndakauya ndichiita inonzi professional fellowship pandazoenda kuchikoro.
Mungatsanangura sei mashandiro enyu muno muAmerica nokuti vamwe vanoti kusina mai hakuendwi?
Kushanda muAmerica tatojaira ibasa kana kuti vanhu vacho vanhu vakasiyana, vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakawanda vandinoshanda nawo. Pamwe ndinozvinoita kuti kushanda kwacho kuve kunoreruka nokuti tose vazhinji vedu tinobva kunyika dzakasiyana-siyana uyewo vanhu vandinosangana nawo ndevekunyika dzakasiyana-siyana, saka kushanda kwacho kunobva kwaita nyore nekuti tose tiri vatorwa kwatinenge tiri kwacho.
Tinonzwa vakawanda vari kunze kwenyika vana veZimbabwe vachiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekubatsira kunzvimbo dzavanobva. Zvii zvamuri kuitawo imi kubatsira kwamunobva?
Chezvandiri chizvarwa cheZimbabwe handisarudze kuti ndichabatsira vanhu vekwaMutoko kana kuti ndichabatsira vanhu vekwakati, asi ndinobatsira vose vana veZimbabwe vanoda rubatsiro. Pari zvino ndinoshanda naMukoma Freeman Chari, tine yatinoti Citizens Initiative. Yatinobatsira vanhu vanenge vavirwa nemadambudziko sepakaita Cyclone Idai. Takakwanisa kuunganidza mari tikatumira kuZimbabwe. Iye zvino tanga tiri kushanda kubhinga kune chikoro chiruda kubatsirwa, zvino zvichiruda kuchera chibhorani. Uyezve tine vana nherera vari kuMount Abden vatanga tichibatsirawo neCitizen Initiative. Inone chekurudiri kwangu ndinenge ndichibatsira vazhinji. Handingataura hangu kuti ndiri kubatsira vanhu vakaita sei uyezve ndiri kuita zvakati, asi ndinenge ndichedzawo kubatsirawo vauyawo vanenge vandisvitsawo dambudziko ravanenge vainaro. Ndinoedzawo kubatsira nepandinenge ndichigona. Kana ndisingakwanise ndinotsvagawo vamwe vanhu ndounganidzawo mari tokwanisa kubatsira vanhu vanenge vari kutambudzika kana kuti vanhu vanenge vari kudawo rubatsiro. Asi mazuano ndanyanya kumira mira ne nyaya kuti ndinobatsira vana vechikoro ne vada kuedza kuenderera mberi nezvikoro zvavo ndokwandanyanyoita focus nayo.
Chii chamungati chishuo chenyu chikuru chamunoda kuona chichiitika muupenyu hwenyu?
Chishuo changu chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vave vana vakasununguka, ive nyika yakasununguka, vanhu vakwanise kunge vachiwirirana. Pane kukakavadzana kwakanyanya muZimbabwe. Ini handifarire ndikanzwa kukakavadzana kunonyanyoita vana muZimbabwe. Kuriko kuzano PF, kuMDC nema MDC yacho kana matongerwo enyika akawanda. Ndoche kutanga. Chechipiri ini ndinoda hangu kuti nyaya yekuZimbabwe inonyanyogadziriswa economy. Dai economy yedu yakwanisa kugadzirwa zvakanaka. Chechitatu chinoenderana nechechipiri chandataura, handidiwo kuona vana veZimbabwe vachitambura vachiitwa chiseko chenyika nenyaya yenhamo yakawanda muZimbabwe.
Avo vangu vari chizvarwa cheZimbabwe vatakawira kapikinyu vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJunga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muBritain, Engineer Ivan Nyamapfene, vari kurumbidzwa zvikuru nekutungamira urongwa hweguta reLondon hwekugadzira mabhazi anoshandisa simba remagetsi kwete peturu nedhiziri senzira yekumisa kushanduka kwemamiriro ekunze nekusvibiswa kwemweya wekufema. Engineer Nyamapfene vakapiwawo mubayiro nekambani ine mukurumbira zvakanyanya munyika iyi yeUK Power Networks. Vasati vaenda kuLondon, vanyamapfene vakamboshandirawo Zesa muZimbabwe. Mugwezeya nezvenyaya iyi, Tabata Engineer Nyamapfene.
Chirongwa ichi chirongwa chekuti tisvitse magetsi kumagaraji emabhazi emuLondon. Tiri kuisa magetsi kuti tigova nemabhazi anofamba nemagetsi. Bhazi ndo rinenge rakatakura battery, saka magetsi atinoisa anocharge battery rinenge riri pabhazi. And then the battery iroro ndo rinoita kuti bhazi redu rifambe zuva rese risina kuita dambudziko rekuti unoda kuwedzera fuel sezvinomboitwa fuel kana petrol kana diesel. Tinoisa atingati magwenya acho matransformer tambo dzemagetsi kuti dzigosvika pane magaraji atinenge tichiisa magetsi. Tingati muchirungu inonzi electrical design iyo yandinenge ndichiita ndekuzova munhu anotarisa project yacho, kumanaja project yacho kubva ichitanga kusvika mabhazi obuda mugaraji.
Isaka inonzi kambani yenyu?
Kambani yedu tiri kuveka neshanda multidisciplinary team, saka ine makambani akawanda. Tingakwanisi zvedu kutaura ese, but pane makambani akawanda ari involved. Asi inini ndinenge ndiri technical lead panyaya dzemagetsi.
Tichitarisa tiri kuona kuti kuLondon kwanga kuchiparurwa mabhazi. Zvakatanga rini izvi? Mabhazi ekutotanga matsva here kuita kana kuti mamuchimbogadzira mamwe mungatsanangurirwa zvazvo zvichifamba sei?
Chirongwa chekuti tive nemabhazi emagetsi muLondon chakatanga muna 2016. Pari zvino tava nemabhazi anodarika 600 anoshandisa magetsi ari kufamba muLondon. Nezero uno taiita function yekufura imwe garaji nyowani rine mabhazi manyowani anoshandisa magetsi.
Mungada here kushanda nevamwe muZimbabwe kuti paparuwo zvirongwa zvakadai sezvo zvirizvo zvaakukurudzirwa nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunzoko?
Tinoda chaizvo kuti zviitike. Dzimwe dzenguva panoita matambudziko ekuti magetsi ekuchaja anenge asingawaniki, asi zvinhu zvinokwanisa kuti zvigogadziriswa. Saka todarira kuti mune zvikamu zviri kutevera tinenge tichibatanawo nevanhu vanoita policy kuZimbabwe kuti tione kuti tinofambidzana pamwe chete sei nekubatsirana kuti technology isvike.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo Engineer Nyamapfene vakadzidza kupi chaizvo?
Ini ndakakurira kuZimbabwe, ndikaenda kuUniversity of Zimbabwe kwandakaita degree reelectrical engineering. Ndikazoita zverimwe degree remasters in renewable energy. Ndichibva ipapo ndakamboshanda kuZesa kwemakore akawanda. Ndikazopindawozve zvakare muchirongwa cheRural Electrification pandange ndiri mukuru wemagetsi weRural Electrification kuprovinsi yeMashonaland and Central.
nyanzvi munyadzo zvemagetsi engineer Ivan Nyamamfene vachitaura vari parunare vari kuLondon muBritain. Madzimai akawanda ari kuchema-chema zvikuru achiti ari kushungurudzwa zvakanyanya pamadande mutande achiti izvi zviri kuitwa kwavari nekuti vanhukadzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongero enyika ari mutauriri wesangano reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Roslyn Ncube vati mirishonga yepamasaisai yakawandisa uye vakadzi vari mune zvematongero wenyika ndo vari kunyanya kushungurudzwa pamadande mutande.
Kuona cyberbullying yakawandisa muno muZimbabwe. Vanhu vari kuhwanda seri kwekutaipa zvavanoda pamakombiyuta avo, pamafoni avo, vachituka vanhukadzi, vachiita body shaming vanhukadzi. Yakawandira kuvakadzi. Kazhinji kacho vakadzi vari mupolitics ndo vari kunyanya kubhuriwa.
Mukuru wesangano rakazvimiririra rinorwira kodzero dzevanhukadzi reWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vauza Studio 7 kuti kushungurudzwa pamadande mudande kuri kunyanyowandira kuvanhukadzi nevanasikana. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa zvakanyanya, vachitiwo zvinokonzera kuti vanasikana vanenge vasangana nedambudziko iri vashaye ushingi.
Zvinobvisa confidence pamwanasikana kuti agone kumirawo achitaura, nekuti it's time panguva dzaanoda kutaurawo point yake kana kuti nyaya iya inotsva. Saka zvinoita kuti asaye confident, zvinotoda kuti apasirwe zvakanyanya ne inonzi yatinoti counseling, kuti agone kudzoka paconfidence level dzake kuti agone kuendera mberi neupenyu. Saka once munhu asaya confidence munguva zvinomukangani.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvenyaya iyi sezvo tatadza kubata munyori mubazi rinoona nezvevanhukadzi vaMoses Mike pamwe negurukota rebazi iri amai Stembiso Nyoni. Asi sachigaro wekomishini inoona nezvevanhukadzi nevanhurume kana kuti Zimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vatsigirawo kuti dambudziko remhirizhonga pamasaisai rinowanzonyanyira kumadzimai nevanasikana.
Mhirizhonga pamadande mutande ecyberbullying inyaya inotinetse nokuti iri kunyanyobata kunyanya kumadzimai nevasikana. Saka isusu sekomisheni inyaya yatanga tichitotarisana nayo kuti ingapedzwa sei.
Hurumende yakaisa mutemo mutsva weData Protection Act uyo wakatosainwa kuva mutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Amai Sangarwe vati kunyange hazvo mutemo uchida kuvandudzwa vari kuutambira nemufaro nekuti unobata nemhosva vanhu vanoshungurudza vamwe pamasaisai, vakati tarisiro yavo kuti mutemo uyu uchaderedza dambudziko iri.
Isusu tiri kutofara kuti mutemo uyu wauya. Unogona kunga usirakazi zvakakwana, asi tikutenda kuti atleast zvinhu zvakaita sekuti munhu anoisa mapicha emunhu paWhatsApp nokuti anetsana asina kupfeka kana kudii, zvinhu zvingi zvinowanzoitwa kumadzimai wakupuwa mutongo wakakura. Saka tinotenda kuti izvozvi zvemutemo zvichatibatsira kuti tideredze uwandu hwecyberbullying.
Mutemo mutsva uyu unoti imhosva kushungurudza, kutyisidzira pamwe nekushora mumwe munhu pamadande mutande, uye vanoita izvi vakabatwa nemhosva vanoripiswa kana kupika mujere kwemakore anosvika gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, uyewo nyaya yechirwere cheCOVID-19 nezviri kuitika panyaya yemapepa ekuti vanhu vashande kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Matare edzimhosva akawanda anovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu vakawanda vorara vari mutsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga ekwaMutare. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura, izvo zvavanofungidzira kuti zvichakanganisa goro ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 Mphalakazi 2021 uPraxitus Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Ungani kule outbreak yeflu esikolo ngoba wonke umuntu vele abefinya ekhwehlela and namuhla futhi o-admin ade bebuza o-class rep bethu ukuthi bangaka abantu abale-flu then sasesicina-ke sesithola-ke umbiko ukuthi khona sokuvalwa-ke i-face-to-face learning sesizafunda online with immediate effect. So khayengani vele ama-cases aqhubeka esanda kakhulu.
I-college le-National University of Science and Technology elikobulawayo ibiba selimisa izifundo zokuya emaklasini kusenziwa ezebulenjini kungenxa yokuqinisa kwenani lababanjwa yi-COVID-19 elizweni.
Sikhalile-ke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe yikhabhinethi le-South Africa ukuthi angeke savusele amaklinikhi. Wasesho-ke ukuthi hhayi uzakhuluma-ke lo mphathintambo wezangaphakathi ubaba uMtsweledi bazi isikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli walelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama-Special Zimbabwe Exemption Permits. Ikomishini equka uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo engceleni ophakathi kweZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikholiji le-National University of Science and Technology, NUST, elikobulawayo libikwa selimisa izifundo zakuya emaklasini. Ngakho-ke izifundi sokuzamele zenze izifundo lezi ebulenjini kungenxa yokuqinisa ngamandla kwenani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Wathabele Masuku ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labantu bonke elizweni abagula umkhuhlane we-COVID-19 ledlula inkulungwane ezingamachumi 11,908. Isilinganiso sabantu abasinda kulomkhuhlane sesehlile safika kumachumi esitshiyagalombili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-89%. Unkosazana Letho Kuhle Mlotshwa oqeqetsha e-National University of Science and Technology uthi baphiwe umbiko wokuba sekumiswa izifundo esikolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abafundi abaningi esikolo vele lokhu bebanjwa i-COVID engakutsho vele ukuthi kungani kule outbreak yeflu esikolo ngoba wonke umuntu vele abefinya ekhwehlela and namuhla futhi ekuseni o-admin ade bebuza o-class rep bethu ukuthi bangaka abantu abale-flu then sasesicina-ke sesithola-ke umbiko ukuthi khona sokuvalwa-ke i-face-to-face learning sesizafunda online with immediate effect. So khayengani vele ama-cases aqhubeka esanda kakhulu.
Udokotela Munashe Nigel Mudumiso uchasisa ngohlobo olutsha olwe-COVID-19 osoludale umonakalo emazweni angezansi e-Afrika.
They are getting more cases. The thing is the new variant is for now is known to be easily transmissible. So for now, I don't know whether it's because the variant is mild or it's because of the vaccination drive.
Kumbiko esiyamukelayo sibona amanani abantu abale COVID-19 eqansa kakhulu. Esikwaziyo khathesi ukuba uhlobo lolu COVID-19 luthelelwana lula kodwa izibonakaliso zinganeno. Asika kuqondisisi ukuthi vele uhlobo lolu lunganeno kumbe okwenza lube nganeno yikuthi abantu bahlatshwa ijekiseni yokumelana lomkhuhlane lo. Lokho sihlolisisa uhlobo lolu kulakho ukuthi luguquke indlela olwenza ngalo kodwa khathesi sazi ukuthi luthelelwana lula.
Umnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi kungumbono omuhle ukuba uhulumende avale ilizwe ukuze kwehliswe ukumemetheka kwegcikwane leli.
ubhubhane lwe-COVID-19 lohlobo lo-Omicron solufikile elizweni leZimbabwe njalo luyingozi kakhulu. Sikhuthaza izakhamizi ukubana ziqaphele lapho ezithe zathi gwaqa khona, bebaningi baqhelelane njalo bafaka amamaski ngazo zonke izikhathi. Ubhubhane lolu luyingozi okungabangela ukuthi uhulumende agcine efake umvalelandlini, i-lockdown. Khonokho kungaba licebo elihle, kodwa-ke siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bayasebenza esikhathini esiningi, kuzaba nzima ukuthi bahlale bezivalele endlini. Okuqakathekileyo ukuthi izakhamizi ziqaphele.
Kumanani abantu ababanjwe izolo belomkhuhlane we-COVID-19, iHarare iyakhokhela ngabantu abedlula inkulungwane i-1176, kulandele iMashonaland East ngabantu abangamakhulu ayisithupha lanye i-601, kulandele iMashonaland West ngabantu abangamakhulu amane lamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-429, kubuye iManicaland ngabantu abangamakhulu amane lasitshiyagalolunye i-409, kuze iMashingo ngabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye i-356. iBulawayo ilabantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane lambili i-342. Kulandele iMidlands ebilabantu abangamakhulu amabili phose lamachumi ayisitshiyagalombili i-279. Kuthi abalamanani angaphansi kwamakhulu amabili iMatabeleland South, iMatabeleland North, leMashonaland Central. Ababulewe ngumkhuhlane lo bahlanu i-5, ukuthi abalaliswe esibhedlela bangamakhulu amabili lamachumi amabili lasithupha i-226. Abahlatshwe ijekiseni yokuqala ilizwe lonke izolo baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lane i-14,334, okuletha inani lonke babahlatshwe ijekiseni yokuqala bafike phose kuzigidi ezine i-3,896,589. Kuthi abahlatshwe ngokugcweleyo izolo baphose bafike kunkulungwane ezingamachumi amabili i-18,587. Okwenza inani labantu asebehlatshiwe ngokugcweleyo baphose bafike kuzigidi ezintathu i-2,910,953. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma izolo ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi uthe sizafika isikhathi lapho uZulu angasoke avunyelwe khona ezimoteni ezithwala umphakathi nxa engazange ahlatshwe ijekiseni yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Wengeze ngokuthi uhulumende uzafaka indawo zokuhlaba ijekiseni ezilindelweni zamabhasi ukuze ofisa ukugada imota aqale ahlatshwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abayinhlanganiso ekumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi imihlangano yabezombusazwe ngeminye esisabalalisa ngamandla i-COVID-19 ngoba ivumela abantu abaningi kulalabo abavunyelwa iziqondiso zelizwe zokumelana lalo mkhuhlane. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edluleyo ekaLwezi, abeZimbabwe Democracy Institute bathi benze uphenyo oluveza ukuba abezanupf yibo imbangela enkulu yokukhuphuka kwenani lababanjwa yi-COVID-19. Okwakhathesi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezingavumeli ukubuthana kwabantu abadlula ikhulu, ukugqoka amamaski lokungasondelani duzane laduzane, i-social distancing. Ekhuluma nentatheli izindaba, umsekeli womholi kweZDI uMnumzana Bekezela Gumbo ukhuthaze ukuhlonitsha kweziqondiso ze-lockdown.
Ubukhokheli bezanu kumele bume mbijana ukwenza imbuthano le kuthiwa ngama-memorial le eminingi behlanganisa abantu abaningi kakhulu, amabhasi afika 10. Kumele beme mbijana ngoba yikho esesikubona kungani kuyahlanganisa abantu okungaspreada i-COVID-19. Kukanti yena ihulumende yezanu ilama-regulations ewafakileyo ukuthi abantu bengabuthani. So lokhana sesibona sokungani ngama-double standards ukuthi sokuvalela abanye ukuthi bebuthane bona beqhubeka bebuthane.
Uqhubeke ethi kusobala ukuba abezanupf sebesesikhathini sokukhankasela ukhetho olulandelayo luka 2023.
Yes, we campaign lokho kanuba lokho abantu benza ama memory la ngapheliyo abahlanganisa abantu abaningi utshengisa ukuthi sokuzindlela zokubonana laba ama voter sokuzindlela zokubonana lama voter ukanti uhulumende efakile ama regulations ukuthi abantu bengahlangana yena ubelishi kuhle kuvunyelwe wonke amaphathi ukuthi enjani singayenza lawo ama strategy awo awuhlangana abanye bangayenza ama memorial futhi ngoba maningi abantu bathone zonke indawo
engcishi kwezombusazwe umnumzana Nkosana Dlamini uthi kodwa lokhu lakwenziwa ngabe ZANPF kuphela kodwa bezombusazwe bamabandla ehlukeneyo.
Yes, ngathi isikhathi sokukhankasa kanti ukukhankasa kwenziwa nina kanti ukukhankasa kwenziwa kuseselesikhathi kuseselezinyanga ukuthi ukhetho lufike. So ngokubona kwami hayi amadoda asebobhaziqine ukuthi akhankase ukuthi abonale singakhohlwa futhi ukuthi silokhetho futhi ngo-March umnyaka ozayo. So le into esho ukuthi bahle baqalise phela ukukhankasa kodwa sizakubona njalo ukuthi iZANU-PF yonibe vele nje ibuthana kuhle kuhle nje bengaphanjanisanga ngamapolisa.
Kodwa umsekeli womholi womsebenzi kugatsha lwabatsha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa impilo kaZulu esithi inhlolisiso le asiqiniso.
Sithi amamithi ngeZANU-PF aspread iCOVID bakhuluma ngayiphi imithi ngeZANU-PF. ZANU-PF is leading by example. I-conference yethu yalo nyaka siyenze yaba virtual, abantu bebe kuma provinces abo exercise social distancing, and iZANU-PF ama members ayo wonke kuma structures sathola i-vaccination sakhuthaza saba nomkhankaso omkhulu okukhuthaza abantu bethu be-vaccinate. So laba abacomplainayo kumbe kuthiwa ngoruhanya wakhona ucomplaina emengaphi njalo esithini ngoba iZANU-PF is known ukuthi iphathe lo mthetho iphathe emlandeli umthetho yelizwe.
Inhlolisiso le iphinde yakhuthaza uhulumende ukuba alandele imithetho yakhe ngokuhlonipha izikondiso ze-COVID-19. Inkulungwane zabantu kumalanga asanda kwedlula bezibuthaniswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lo msekeli wakhe umnumzana Chiwenga okugoqela umbuthano obusemberengwa ngempela viki okukhumbula ongumphathintambo wezaphandle kwelizwe umuyi umnumzana Sibusiso Moyo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kule South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli welelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama-special Zimbabwe exemption permits. Umnumzana Ngqabutho Mabhena amgcine sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa uthi bahlangane lomnumzana David Mabuza esikoleni seNgonyama kwaMhlanga. UMabhena uthi batshele uMabuza ubana abalamaphepha la abadabuka eZimbabwe iningi labo ngabasuka esigabeni zeMathebeleland lapho okwaba lombuqazwe weGugurawondi. Abalamaphepha la bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000. Uhulumende weSouth Africa uthi kumele balungise amaphepha okusebenza lokuhlala kulelo lezwe kusiyafika ekupheleni kukampalakazi womnyaka ozayo. UMabhena uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngamaphepha la langomhlangano abawenze loMabuza.
Sasivele sihambile saxoxisana leNgwenyama. INgwenyama yasisibiza ke ukuthi isekela likamongameli nizobe nikhona sikwazi ukuthi sikhulumisane la isimbikele udaba lwethu. Yikho ke sahamba kizolo sambikela udaba lwethu. Kanti kasuye yedwa umongameli oyisekela likamongameli esilibikele udaba lwethu. Siyakwazi ukuthi ibandla kuyilo i-African National Congress sikeske saxoxisana nalo iqembu labasebenzi iCOSATU sikeske saxoxisana layo. Kanti ke lobukhosi bomdabu sixoxisana labo ikakhulu iNgwenyama yamaNdebele.
Ye Mabhena, uhambe njani ke emhlanganweni wenu lo?
Sikhalile ke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe cabinet yeSouth Africa ukuthi angeke savusele ama-permit. Wasesho ke ukuthi hayi uzakhuluma ke lo mphathi ntambo ezangaphakathi ubaba umtsweledi bazwe isikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa okwakhathesi kusami khona phana ukuthi amapermit kavuselelo kodwa akasikwazi ke kusiyaphambili ngengxoxo lezo ezikhona ukuthi kuyinokuzaphuma yikho ke ebesikwenza izolo kanti ke siyaqhubeka futhi sikhuluma lenhlangano eziningi eze South Africa namhlanje sike sathintana le South African Council of Churches esicabanga ukuthi sizoba lomhlangano labo maduze sikhulumisana labo okwenza ukuthi sikhulumisane lenhlanganiso ze South Africa labaholi kumbe namakhosi yokuthi udaba lolu longavuselela ama-permit ludaba oluthinta labantu be-South Africa singathi naba-progressive esilobuhlobo labo esiphila labo ngoba esikubonayo imihla ngemihla yilabo abazibiza put South Africa first labo Action SA abagijima phambili abathi sibuyele emuva egameni le-solidarity bekungazwakali abamelathi abayizizalwane ze-South Africa ukuthi bayasekela njengoba sihlezi labo kuhle ikakhulu abantu ababuya eMathebeleland kabaqali ukuza e-South Africa namuhla abantu baqala ukuze South Africa ngama-40s ngama-50s
umnumzana Ngqabutho Mabena umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa umabuza ubikwa ejele abasemhlanganweni lo izolo ubana uzakhulumisana lengonyama leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolo
bengazi ukuthi uma ngizofika la ngizohlangana nale ndaba le sengihlangane nayo nabanikazi bayo bakhona la sizocommunicate nani ngicela ukuthi uminister eze la ngoba le ndaba iyangithinta direct mina manje ke sabuza lapha ku-cabinet ukuthi wena minister ukhuluma ngala bantu bangu-178,000 such minister uyabazi labantu ukuthi bakuphi wathi hayi singabathola abantu nabo abanye bakhona ngibatholile sengihlangene nabo manje ke kuminister uzafuna nilalele inkulumo evela kundaba ezitha ngala bantu la ukuthi indaba ezitha silalele le ndaba kodwa kufanele ukuthi wonke umuntu ola ekhaya phela abe nepheshana ukuthi wala singadlali nje kunabantu lapha bathola abantwana abantwana babona ukuthola ama-ID le ndaba iyabhebhetheke ufuna siyilungise le ndaba yithuba ke ngoba imajority yala bantu isizwe samandebele and uma sikundebele yinye inkosi yamandebele nayi phambi kwethu kutsho ukuthi kufanele iyikhulume le ndaba
umnumzana David Mabuza umsekeli kamongameli wakwele South Africa ubexoxa labadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ku-live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umcebisi omkhulu kuhlangothi olubona ngezomvikela kwelemelika olwe US National Security NSA umnumzana Jake Sullivan utshele intatheli zindaba ukubana umongameli Joe Biden waleli lizwe usexwayise omunye wakhe wakwele Russia emhlanganweni wabo abawenze ebulenjini izolo ukuba elemelika lilakho ukwethulela ilizwe lakhe izitsheziso eziqinileyo zomnotho xa ibutho lakhe lingaqhubeka ngelikwenzayo kwele Ukraine. Amankampani alungisa imithi athi eyebiotech kanye leyePfizer ethule umbiko namhlanje othi ijekiseni asebelilungisile lokuzivikela ku-COVID-19 okwamanje lokuhlaba abantu okwesithathu ele booster lilawo amandla okumelana lomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron osanda kuqhamuka. I-commission ebequba uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo emngceleni ophakathi weZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo yanikeza ugwalo lwempumela kamongameli Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana. Intetho lizindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umongameli Masisi uthule themba lokuthi udaba lokuntshontshwa kwenkomo esigabeni esincelelane leZimbabwe luzalungisiswa masinya lungaphazamisi ubudlelwane bamazwe omabili. Ngemva kwethekelela imizi eseduze lomngcele weZimbabwe ekhala ngokuthi intshontshelwa inkomo abadabuka eZimbabwe, umongameli Masisi wathuma iqula ukuthi liyethapha imbono yezakhamizi phezu kwalolu daba. Ikhomishini le isungula umsebenzi ekuqaleni kukaLwezi ivakatshela izakhamizi esisigabeni esikhala ngokuntshontshelwa inkomo ngabantu abathi badabuka eZimbabwe. Ikhomishini ngemva kokuqoqa imbono zakhamizi isilobe ugwalo olwethulele umongameli Masisi ngeviki edluleyo. Masisi ubonge iqula lele sithi umsebenzi wokuqoqa imbono yezakhamizi uzavula indlela ukuthi uxazulule lolu daba.
Ngena kuri ngene lokona kuwenza kanti mina kuri imidi
thumo. Siyabonga ukuthi seligqibe lomsebenzi ngesikhathi. Okuqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi udaba lolu luyaphangiselwa ngoba lulakho ukulimaza ubudlelwano phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe.
Kunale iviki umeli weZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mkonweshuro uthethe uhambo lwamalanga amabili esethekelela indawo esibhekane lodubo lokuntshontshelwa inkomo. Umkonweshuro uhlanele izakhamizi ezithene ugoqela inkokheli yezabelo lenduna uze azizwele ababhekane lakho phezu kokuntshontshelwa inkomo. Kukhangelelwa ukuthi umkonweshuro adlulisele umlayezo awuthole kuzakhamizi kumongameli Emmerson Mnangagwa. Mongameli Masisi laye uthi uzakhulumisana nomongameli Mnangagwa phezu kwalolu daba. Kodwa abanye bathi ukuthi udaba lolulungisiswe kuhle kumele kuthathwe imbono yezakhamizi nxa zombili zomngcele. Umnumzana Rodwell Moyo uthi labeZimbabwe babebhekane lalo udubo lokuntshontshelwa inkomo.
Kayisikho ukuthi bonke abantu abangena eBotswana ngabantu abasuka besiyatshontsha izinkomo. Njalo kasali ukuthi amasela ezinkomo akhona on both sides. Uhlupho lukhona ukuthi laba abadujela inkomo zabo bafila ukuthi iBotswana kayibenzelanga kuhle. Babe sebesiya kwenza lokhu ngendlela yokuphindisela. Besikhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe kumbe ohulumende bobabili kumbe inkokheli zombili zihlale phansi zilungisise udaba lolu olokudutshulwa kwezinkomo ezistrayayo, ngoba lokho kwenza kube le-crime, ngoba odutshela inkomo laye uyafila ngokuthi nithathe ezabo ezeBotswana kumbe useBotswana laye athi anithathe ezabo ezeZimbabwe.
Umlimi umnumzana Mhluphe Kidubo Semangwe uthi kumele kube lelihlo elibukhali ukuhluzeni udaba lokuntshontshwa kwenkomo. Uthi njalo kumele kukhanyelwe udaba lwenkomo zeZimbabwe ezidutshulwa zingangena kweleBotswana.
Ngicabanga ukuthi nxa singasebenzisa singathi njengabantu abakheneleyo abayakheleneyo singasebenzisa ulaka kangaka, besingathola enye indlela mhlawumbe ukuthi lezi ezingene khona ngale ezeZimbabwe zevalelwa kwenye indawo kuthiwa ikwarantana zikhiwa, abanikazi bazo bebhadaliswa kumbe behlawuliswa ifayini ethile ukuze bethathe inkomo zabo. Khonokho lakho kuzayenza ukuthi singaphongu yekela inkomo zethu, ziphongu chapha nje.
awafakwa isikhathi sokuthumela udaba lolu lube soluphethwe nini phakathi kwamazwe omabili. Kusenjalo ligqongile inani labantu abathola abelo mkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana lisuka kwamachumi amabili lesikhombisa i-27 phakathi komvulelwano lwesine oludlulileyo kusiyaphose amakhulu amathathu i-272 phakathi kwangolwesihlanu langomvulo. Kodwa ele Botswana lithi isimo silokhu esingethusi, isisindo somkhuhlane sitshengisa ukuthi ilizwe lonke lilombala oluhlaza okukhomba ukuhlaliseka komumo. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 isabron kwele Botswana.
Wezemidlalo inhlanganiso elawula imidlalo yenguqo yamaqembu asesigabeni saphezulu ePremier Soccer League isiyedlulisele phambili eminye imidlalo obekumele idlalo kuliviki ngenxa yokuba kube lamaqembu ambalwa ahlaselwe kanzima yiCOVID-19. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe inhlanganiso yePremier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo yemine kuphela phakathi kwemidlalo yethu ebamunemunye obekumele idlalwe kuliviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okokuthi abengeke enelise ukudlala. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgokwera uthi lolu duko lakho kwala lokhu luphazamisa ukuhlelwa kwezemidlalo ngoba abadlali bengavalelwa bodwa.
Kuzaba nzima ukuthi amaqembu aweZimbabwe eqhubekele lokudlala iPremier League kosibone okwakathi kuliviki kusiba lemidlalo emlutshwane ethiwa izadlala ngenxa yokuthi umkhuhlane lo weCOVID isibambe indawo eziningi ngenxa yokuthi amaqembu ethu atholakale esenza isithi bio bubble. As long as kungela bio bubble angiboni ukuthi singenelisa ukuthi siqhubekele sidlala lemidlalo.
Ucubungula ezemidlalo uWashington Sibanda uthi bio bubble yiyo kuphela engadala uba imidlalo iqhubekele phambili
ukuze sikwanise ukunqoba lesi sitha esiyiCOVID-19. Kuzamele senze liyani okuthiwa i-bio bubble esike sayibone senzakala kwamanye amazwe lakumakhelwane South Africa beyenza. Lapho ke abadlali bonke bazahlala ndawonye bangakwanisa ukufinyelela ebantwini abaphandle ngoba okunye okwenza ke ama-cases wona lawa akhwele kangaka njalo sithole ukubana ke abadlali abaningi they test positive ikubana ke they in contact labantu abaningi lapha basuka khona emchoveni abayigadayo besiza kuma training sessions.
Umdlalo obekumele udlalwe namhla phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyada udluliselwe phambili njalo nxa konke uhambe kuhle usuzadlalwa ngensonto. Ngomgqibelo obekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belo mkhuhlane weCOVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo oyedluliselwe phambili ngabalisa obekumele ube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle kumele ube phakathi kweqembu leBlack Rhinos leCapes United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu leWawa kanye leBulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa oza kuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerentals enkundleni yePowerpup kanye loza kuba phakathi kweqembu leChickenin leTenex enkundleni yeLuveve. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum ngaseLuveve kuCity leHarare City leleyadaza ngqingilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kokukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League uthi iqembu elizatholakala ukuba lilabadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane weCOVID-19 liyamiswa ukudlala. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singeke hlukane isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-College le-National University of Science and Technology eliboBulawayo libikwa selimisa izifundo zokuya emaklasini kusenziwa ezebulenjini kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa yi-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bahlanganele lomsekeli kamongameli walelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama special Zimbabwe exemption permits. I-commission ebiqhuba uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo emngceleni ophakathi kweZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxitus Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lila kwe ukuzilalela ebulenjini www.voa.com.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.